ARV Swallows i team yebora yevakadziri ku Epworth. Vanhu veku MSF vakaita documentary inonzi Positive Ladies Soccer Club inorakidza kuti mukutamba bhora kwavanoita vakadzi ava vari kudzidzisa vanhu nezve HIV nekurwisa nyaya yestigma. Janet Mpalume anozikanwa marain ake saChina akataura neni pamusoro peteam iyi nemararamiro aanoita muupenyu hwake. China akandudza kuti paakatestwa achizoona kuti ane HIV akazvigamuchira.
Ndakangozvigamuchira, hapana zvandaikwanisa kuita kana chiri chirwere chinzi kuchiyapa munhuka, ndizvo zvandakangotambira. Zvekuti ndakatovaudza ini nambuya vachona vekumatenet kuti ambuya handipei mari dzavo dzangu ndiende kunorapwa chete. Ndakatozvitambira zvakatonakanaka because ndinisina mbofaka ende ndinotoziva pfungwa dzangu dzakakwana.
Mudzimai uyu akandudza zvemaitiro aanoita kuti akurudzire vanhu kuti vatestwe.
Saka ndofunga mumaraini mami nevanhu vakawandisa vaitorwara. Inini ndinanda kutovadzidzisa manje kuti endai kuMSF munotestwa uku. Mukangonotestwa nezve zvinoita zvakanaka. Saka ndakatoona kuti iko zvinoizvi vanhu vese kana ndikatosvikira munhu ari kurwara ndikamuti enda anotestwa, akutomhanya anotestwa sezvo MSF yedu haisatambira hayo vanhu vasina nhumbu chichi. Ndaudzati endai kuparire nyatwa kana kuHarare Hospital munonotambirwa murapwa ikoko, unotorarama upenyu hwako zvakanaka.
China akazondudza kuti vanhu vanoona madzimai ava sei setimu yebhora.
Vaiti tivarwera vangatambe bhora, wemaone bhora revarwere vangarigone bhora ivavava ende vari kutambisa nguva. But iko zvinoizvi vaakutotitsvaga kwatiri manje, havachatiti varwere vaya. Vaakuti timu yebhora yeyi ARV Swallows iri papi, vaakutotida manje mazuva ano, havachamboti shora shora zvavaita kudhara.
Pari zvino ARV Swallows iri kugadzirira kutamba mumakwikwi ebhora. Documentary yeteam iyi haisati yakuonekwa, asi rambai muchiongorora www.kubatana.net. Kana muchida kunzwa zvimwe pamusoro peteam iyi, tarisai pawebsite yedu inoti www.kubatana.net muchienda kupage rinoti inzwa. Kuti mutiudze vamungade kunzwa paprogramu yedu, titumirei email kuna active@kubatana.net. Ndini upenyu, maita materera.